urongwa hwemay day hwafamba zvikuru taakuziva kuti nzvimbo dzese dzakabhukwa zvikafamba zvakanaka ndinovimba kuti vanhu vachange vachienda kumamain centers mashanu nemamwewo madiki but tiri kuconcentrata kunyanya kumacenders mashanu akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo, Gweru, Mutare.
Ndevanani vamuri kutarisira kukoka kuti vange vari vanyarikani pamhemberero dzenyu?
Sekugara kwatagara tichiita tinoti isu kuboka rehurumende tinenge tichikumbira kuti minista kana kuti representative wake weministry yelabor vave vanenge vachiuyawo kucommemoration iyoyi uyezvewo pane maboka vakazvimiririra macivic organization vakakokwawo kuti vave vanenge vachisvika panzvimbo iyoyo.
Tinosimboonawo kuti makore apfuura munosimbokokawo vemapato ezvematongerwo enyika. Gore rino kune vamuri kukoka here?
Kwete. Isu zvatiri kuita sevashandi tiri kuda kuramba takabata negwaro nesunga mutemo constitution yavashandi inoti iyo isu sevashandi tinofanira kuva tinenge tiri independent. Hatisi kuda boka rinotaurwa nezvaro pane zvematongerwo enyika. Asi vakange varipo vezvematongerwo enyika vanoda kuuya vanouya kana vachidawo kutaura tinenge tichinzwisisa kuti hurukuro dzavo dzakananga nekuvaka here kana kuti nokuparadza. Isu tachenjera zvikuru kubva matakabva takambotsva zvigunwe saka hatichada futi kutsva zvigunwe. Vanenge vachiuya vari vemapoka ezvematongerwo enyika hativarambidze asi ngavauye vakanyatsoziva kuti vari kuuya kune sangano rinoteedza zvevashandi